manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutumbi waive mukuru wekereke yeZaoja Forward in Faith Ministries Archbishop Ezekiel andina wangu kuti unosvika munyika nhasi uchibva kuSouth Africa kwavakashaikira. Mutungamiri weZanu PF vari mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa Woshoropodza mhirizhonga panguva iyo vanopikisa vari kuti mhirizhonga yezvimatongerwo enyika iri kukwira munyika. Chikwata chemutambo webhora remaoko chenyika chemaGems chosimudza gadziriro yacho yemakwikwi e2023 Vitality World Cup. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaive mukuru wekereke yeZaoja Forward in Faith Ministries Archbishop Ezekiel andina wangu kuti wasvika munyika nhasi uchibva kunyika yeSouth Africa uko kwavakashaikira musi wa 5 chikunguru vave nemakore zana ekuberekwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi waArchbishop Guti watambirwa nezviuru nezviuru zvevanhu zvanga zviri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport zvimwe zvakazadza mugwagwa unobva kunhandare iyi uchienda kuchechi yeBrayside uko kwavaitirwa munamato wekuvagamuchira. Vachitaura pamunamato waitirwa murume wavo masikati anhasi amai Yuna Guti, mudzimai waArchbishop Guti, vati murume wavo akaita basa rakanaka kusimudzira vanhu vemunyika zvese nevekunze kweZimbabwe.
Murume arere apa uyu akaita basa rakanakisa rakachinja upenyu hwevanhu. Mune zveutano vane zvavakaita kuchiti mune zvedzidzo vanga variko kuzouyawo mukudzidzisa pamusoro pekutanga nekuita mabhizimusi anopa chouviri. Vakadzidzisawo pamusoro pekusimbaradza mhuri nekushandisa maoko. Basa ravo harina kuperera muno chete asi rakatekeshera kuenda kune dzimwe nyika.
Vamwe vave kutyira kuti kushaya kwaArchbishop Guti kuchaita kuti kereke itsemuke nepakati sezvakaonekwa kune mamwe makereke akaita seZCC iyo yakatsemuka mushure mekushaya kwayakaitanga. Asi vachitaura neStudio 7, munyori mukuru weZaoja Forward in Faith Ministries vaMishek Muyambo vati chechi yavo haisi kuzoita dambudziko rekuwana achaitungamirira.
Chechi inotungamirwa neExecutive Board yeZaoja Forward in Faith. Saka isusu yedu hatina chokutya. Tongonetsakana kuti vanhu vanoona division vasingaone unity vanhu verudzivo.
Elder Placidus Majoni, mumwe wevanopinda kereke yeZaoja mudunhu reMbare, vati Archbishop Guti vakavasimudzira chose seshirikadzi.
Izvezvi ndinogara kuStone Ridge, ndokwa ndiri kugara ndine stand yangu. Zaoja Forward in Faith yandisimudza kusvika pandiri pano nhasi. Dena ndiri musinguro womunyika, asina kuwana mwari worudzivo. Dzimwe ndidzenguva ndingadenda kafa kudhara nezvirwere, asi kuForward in Faith takadzidziswa fear not, see not, ndo yandisvika pano nhasi.
Mumwewo anopinda Zaoja vapamidzai mafetu avo vanopindira kuDama Falls vayamurawo mabasa akaitwa naArchbishop Guti.
Kanyangwe inyika yandisisipo chamunofanirwa kunge munacho ndechokunamata nokuti mukabatira pandiri inandisi Mwari. Mwari wandinonamata ndiyo munofanirwa kunge muchinamatira paari. Ndiyo zvandakadzidza kuna baba Guti uye vakatidzidzisa kuti munhu anofanirwa kushanda nemaoko achishanda nesimba kuti asava nechinhu chinomunetsa.
Muvambi nemutungamiri wekereke yeGreater Love Ministries, Apostle Ronald Mhlaba, vanoti upenyu hwaArchbishop Guti hunoratidza kuti kupinda makereke akasiyana hakutadzisi kudanana nekusimudzirana.
Endo katarisa kunyange pawazo tisia. Awasi wekuza yuja chete wakaratidza kurwadziwa. Even nevamwe vemamwe machurches, even nevasinganamate waiona mastatus avo, macondolences avo, iri sign yekuratidza integrity nelegacy kukura kwayanga yakaita, not just in Zimbabwe but beyond Zimbabwe. It's a lasting legacy. Kwete kuti ichanetsa kureplace, haya baba Guti haisi kutozo replaceka.
Mushure memunamato uyu, mutumbi wa Archbishop Guti waendeswa kuimba Nyararo yenyarazo funeral services, uko uchachengetwa kushika musi wa 3 Nyamavhuvhu 2023. Kubvawo musi wa 3 iwowo kushika musi wa 5 Nyamavhuvhu, kuchaitwa mabiko ekupemberera upenyu hwavo kunhandare National Sports Stadium, kuchizoitwa munamato weusiku wese musi wa 5 iwowo, mufi achizoradzikwa kunzvimbo isati yaziviswa. Archbishop Guti vari kuchemwa kwemazuva makumi matatu, uye nyika dzepasi rese dzichiri kutumira mashoko enyaradzo kumuri yekwa Guti, kukereke yeZayoja nekunyika yeZimbabwe. Kereke yeZayoja Forward in Faith, iyo yakavambwa naArchbishop Guti, inonzi iri munyika dzinodarika zana. Vanasoro jena vesangano redzi African Christian Council International, ACCI, vakatonyorera hurumende vachikumbira kuti Archbishop Guti vaitwe gamba renyika, pachitariswa mabasa avakabata pamwe neakabatwa nekereke yavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wezanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaiMason Munangagwa nhasi vati munyika mufanirwe kuve nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. VaMunangagwa vataura mashoko aya kumusangano webato ravo vaitirwa kuCentenary mudunhu reMashonaland Central. Vati hakuna nyika inovakwa nevanhu vanotukana kana vanorovana, asi kuti nyika inovakwa nevanhu vane runyararo vakabatana. VaMunangagwa vati kune dzimwe nyika dziri kushuvira kuona munyika muchiitika mhirizhonga, asi vachadzinyadzisa vachiti Zimbabwe inyika yerunyararo. Vayambirawo kuti vose vari kupesvedzera mhirizhonga vachabatwa nemutemo. Mashoko avaMunangagwa aya ari kuuya panguva yevanopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari kuchema-chema kuti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU-PF mumatunhu akawanda emunyika pasina zviri kuitwa zvekuvachengetedza. Ukuwo rimwe bato rinopikisa reZAPU razivisawo kuti mapurisa arambidza musangano waro wanga uchifanirwa kuitirwa paSt Joseph's kwaNyongolo kuKezi mudunhu reMatabeleland South. Bato iri rati mapurisa ari pazvikonzero zvekuti harina kuisa ruvara rwenhumbi dzichange dzakapfekwa nenhengo dzaro dzichange dzichikokera musangano uyu. Mangwana rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinonzi richange riine musangano uchapinzwa nemutungamiri waro vaNelson Chamisa kudhiliwa dzimu kuBate Bridge mudunhu reMatabeleland South zvakare. Zimbabwe Media Commission iri kuyambira vatori venhau kuti vaburitse nhau nemazvo, ichiti iri kushushikana nekuona kuti mamwe masangano enhau haasi kuburitsa nhau dzine chekuita nesarudzo neunyanzvi uye zviga zvinobata matorerwo enhau. Komisheni iyi yakaburitsa gwaro ichiyambira masangano enhau pamwe nevatori venhau vanoshandira munyika kuti haisi kuzozengurira kutorera matano avachawanikwa vachishandisa zvisizvo kodzero dzavanopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, Muswati Hlongwane, kuti tinzwewo maonero avo pamusoro peyambiro iyi.
Mashoko aburitsa nesangano reZimbabwe Media Commission toona sekuti mashoko ekurudziro sezva tinongo kurudzira kuti tese tinge tichiita sevatori venhau munyika nekuyeuchidzana kuti nguva yatiri inguva inoda kuti panguva dzose dzatinoita mabasa edu ekunyora nhau tinge tiri vanhu vanoita izvi tisina kunanga kuparadza, kunanga kupesvedzera, kunanga kuchidzira kana kuti kuva vana tinaidzibwe, asi kuti tinge tiri vatori venhau vanomira pachokwadi, vanotaura chokwadi. Toona sekuti danho rekuyeuchidzana idanho rakanaka kuti tese tinge tichiita izvo zvatinotemerwa nemitemo yakanangana nekuburitswa kwemashoko yakanangana nemashandiro edu sevatori venao.
Iyo yambiro yapiwa iyo iyi neZimbabwe Media Commission inosiya papi mashandiro evatori venao akasununguka.
Chatinoda kutaura ndechekuti sevatori venao bumbiro remutemo wenyika rinova ndiro ratingati isusu zimai mai remutemo wenyika rinotitondedza kuti isu sevatori venhau tinofanira kuti tinge tichiita basa redu pasina kumbunyikidzwa, pasina kuchichidzirwa, pasina zvekare nyaya dzekuti tinge takabatirwa demo. Naizvozvo tinobvumirana nekuti hapana kana chikonzero chekuti tinge tichichidzirwa kana kuvhundutsirwa sevatori venhau.
Uyo anga ari Perfect Muswati Hlongwane, anove munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists, ari parunare muHarare neStudio 7. Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa naDouglas Mwonzora vaWitness Dube vabuda mubato iri vachienda kubato reZANU PF. VaDube vaudza Studio 7 kuti vasiya MDCT nezvikonzero zvekuti utungamiri webato iri waparadza mapoka ose emusangano. VaDube vanga vari kumusangano weZANU PF kuCentenary kuMashonaland Central nhasi vati chaita kuti vaende kuZANU PF ndechekuti vanopikisa vose varasa zvinangwa zvavo. Vati ZANU PF ndiro chete bato rine zvido zvevana veZimbabwe pamwoyo uye ndiro chete bato rinokwanisa kuzvivandudza. Tabata mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDCT vachengetai guta kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi.
Hungu vaDube vanyora rugwaro vachizivisa utungamiri wemusangano weMDC pamwe nevateveri vemusangano weMDC kuburikidza netsamba mbozha dzanga dzichingotendera tenderera. Itsamba mbozha imwe chete yataonawo yabva kwavari vachizivisa kuti aiwa, ini handisisiri mumwe wenyu, ndasarudza imwe nzira itsva. Ndose kuzivisa kwavaita kwatiri. Isu hatina kupokana nazvo nekuti ndiyo sarudzo yavo, ndo yacho kainonzi demokrasi. Munhu aona kuti aiwa, izvi handiwirirani nazvo. Saka isu tagamuchira zvavatizivisa uye tinovashuvira kuti aiwa, kwavari kuenda ikoko vafambe zvakanaka.
VaDube vari kuti vasiya bato renyu reMDCT nekuti rabuda muzvinangwa zvarakaumbirwa. Munoti nechikonzero ichi?
Kana bere roda kudyika mwana waro, rinomupuma kuti iwo wakunhuhwa nyama iwe, wakunhuhwa mbudzi. Ndo zvaitwa navaDube. Havangatange kupomera musangano wevanhu kuti warasika pagwara ravo, kuti here ZANU PF yavaenda ndiyo yaakutedza gwara rezvavanga vachishayiwa muMDC. Tinoona zvisiri ndizvo nekuti vana veZimbabwe nazvino vachiri kutambura vari pasi peutongi hweZANU PF. Hatidi kuti tizorane mataka kana tichinge taita sarudzo dzedu totsvaka zvikonzero zvekuti aiwa, regatipomere vatasiyava kuti vane zvavatadza. Kwete sandizvo, tinoshuvira vaDube kuti vachawana zvavari kutarisira mumusangano weZANU PF uyo watambudza vana veZimbabwe kwemakore nemakore.
Vanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDCT vachengetai guta vari parunare muHarare neStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuYemen anoti asunga vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemumwe mukuru wesangano reWorld Food Program. Mapurisa ati vamwe vanhu gumi vachengetedzwa nhasi mugovera nekuve nechekuita kwavo mukurayiwa kwaMoyad Hamid Uya akanga achangobva kusvika munyika iyi kuzotora chigaro chemukuru weWorld Food Program mudunhu rekumawirira kwakadziwa kuchamhembe retaiz. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro naamai Manyenga vana vanova ivo vari kurarama vari muZimbabwe uyezve vari kuwanikwa ivo vaine mwana asiri kunzwa zvakanaka pari zvino. Vachange vari kutsanangura zvavari kutarisana nazvo kuitira kuti vamwewo vangada kuvabatsira vawanikwe vachikwanisa kunge vachivabatsira.
Mawangu unonzi Axel Manyenga wana une HDS dambudziko rainaro wakazarwa ainaye cerebral palsy. Haakwanisi kugara kana kutaura, hapakuti anokwanisa kuita zvese tinomuitira. Saka dambudziko randiri kusangana naro nderekuti hakwanisi kuti aende kuchikoro, lazivisikeya haana sezve chikafu chaanodya zvikuwa hatikwanisi kunge tichikwana bcause haatengi totoita zvinhu zvekumukukanyira kuti ati uyezve chipatara fiziyo hatina mari yekuti kukwanisa kuitiswa fizio. Saka makumbo acho nemaoko zvichiitanga zvaakuomarara. Saka ndo dambudziko randiri kusangana naro. Saka ndii taida kukwanisa kuti ndibatsirwo kunyanya kusoro zvekupeza nomupa mapamu akwanisi kuti afambe kuenda kuchibhedhlera. Ndo madambudziko randiri kusangana naro.
Imi muri kugara kupi uyezve mataura imi kuti munoda kuti mwana aende kuchikoro, mukanyatsotitsanangurira kuti anenge achienda kuchikoro chakadii uyezve vanoda kubatsira vanoita sei?
Ndakaenda naye kuassessment yevanhuvanezvirema achibva anzi haakwanisi, hapana zvaanokwanisa kuita uye mamutare hapana chikoro chaanokwanisa kuti apinde. Tikazoenda futi kuHarare ndokune chikoro chaanonzi unokwanisa kuti aende, zvakanzi unokwanisa kuenda kuchemiso but machii St Giles hatimakwanisi bcause panguva yandakaenda naye last year muna November mari fizi yakanga iri 500 pamwedzi kozoita boarding fee yanga iri 8,000. Saka mari idzodzo handikwanisi kuti ndinge ndichidzibhadhara plus kuti azoitiswe fizio kuchikoro ikoko toda futi imwe mari inobviswa uye kuti aitiswe fisera imari inenge dzida kuti dzibhadhara. Saka ndakabva ndadzekera naye akati nozouya kuti next year zvikava gore rini but ndakatobva naye kuassessment fizi yotora kuti akati hapana chaanokwanisa anga achiita ega kwaare ndokune chikoro chaanokwanisa kunge achibatsirizwa. Amutare chikoro zvirimo akati kuda mwana unokwanisa kuenda kuseeega anosvanga.
Imi munobata mabasa api uyezve baba vari kupi?
Ndinoshanda kusekaeiuu ndiriseiai uye murume angu izvozvi iri kusouth africa but nenyaya yemaemisi hapana chaari kukwanisa kuti aite ezvitemisi yavo haina kuiwa basa kwaanga achishanda akabva amisaka pari zvimo vana rubatsiro kubva kwaa nekuti haari kushanda.
Mune vamwe vana here?
Ndina vamwe vana vakomana ese anangu 3 akomana yekutanga une 27 years yechipiri une 21 kozvita atel neaa.
Shuwiro yenyu ndeyeyi?
Shuwiro changu ndeyekuti dai atel akwanisawo kuti afambe achizviendera kutengeti ega ndozve ndaishuwira kuti ndikwanisa anokubatsira taende kusoro nekuti aitewo fizio zvozvi unoswera pamba lazi ndaakuita maserevisini ndikagabei mari yakutandikwanisa kumupa kozvinoti mwana haikwanisi. Saka zvimweni zvikwandotoita kana tuitikuenda kubasa ndichifara nemwana.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai papi?
Anonge achida kundibatsira anondibata panhamba dzinoti 263 0764104 2630704 1630704 0764104.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Vanenge vari kuda kubatsira amai manyenga vana vanogona kuvabata panhamba dzavo dzinoti +263 718 419 800, namba dzavo zvakare +263 718 419 800. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro naDr. Matthew Nyashano vanodzidzisa zveutano panoTingham Trent University kuBritain pamusoro peongororo yavachangobva kuita mune dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe maringe nedenda reCOVID-19.
Hongoti netsvagurudzo yatakanga tichiita kuKenya nekuZimbabwe nekuUganda. Tsvagurudzo yatakanga tichiita ndeyekutarisa kusimba nekuvandudzwa kwehutano munyika dzatinotidzo low and middle income countries. Nekuona kuti mumasure meCOVID-19 vanhu vakaafektwa sei. Takatarisa vanhu vakanga vaine atinoti chronic conditions, vanhu ava vane zvirwere zvavanenge vachirarama nazvo, tichiona kuti vanhu ava zvii zvaivaomera panguva yeCOVID, uyezve chii chinoda kuzoitwa mumasure mekunge tikawanazve chimwe chirwere chakaita seCOVID chichiuya, zvii zvatinofanira kunge tichigadzirira kunge tichisimbisa utano hwedu. Saka takaona kuti pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa kuita kuti tidzivirire avo vanhu vanonge vachirarama neatinoti chronic conditions.
Saka zvii zvamakawana kana zvamuri kukurudzira kana kukomekedza kuti zviitwe neavo vanenge vaine zvirwere zvavanetsa kwenguva yakareba?
Zvinokwanisa kunge zvichiitika vakandimere ndezvekuti panofanira kunge paine gadziriro yekuti kana pachiuya yatinoti pandemic, tinoziva kuti kana kuine vanhu vaya vanenge vachigara vachitariswa vaine zvirwere zvatingati chronic conditions, vanofanira kuonekwa kuti vawana mapiritsi here, uyezve vakwanisa kuonekwa here nana chiremba nguva dzose dzose kuona kuti vari kugara zvakanaka. Saka zvinhu zvose izvi zvinenge zvichida kugadzirirwa nguva yekuti pandemic haisati yauya. Saka panotodiwa yatingati strategy inenge ichizoshandiswa pamapandemics ese kana auya kuti tibatsire vanhu vakaita seivava.
Upenyu hwevanhu hwakashanduka sei, Dr. Nyashano, mushure mekunge COVID-19 yanzi harichisiri denda rinotyisa pasi rose?
Tinoona kuti pasi rose rakasununguka kutanga kuti vaite zvinhu zvakanga zvakawanda zvinosanganidzira kuvandutsira upfumi pamwe chete nekuita kutsvaga zvekudya kwemhuri dzakanga dzaafektwa neiyo yatinoti lockdown. Uyezve izvi zvakaita kuti zvisunungure vanhu kuti vakwanise kunge vachifamba vachionanawo nehama, zvinove zvinogona kuvandutsira watinoti utano hwevanhu, well-being. Asi tinoonawo futi kuti zvinhu izvi zvakaita kuti vanhu vadzidze, nekuti vanhu iko zvino vakuziva kuti ndinofanira kuzvidzivirira kwete chete kuchirwere cheCOVID asi kune zvimwe zvirwere, nekuti vanhu vakaona kuti chirwere cheCOVID chaitapurirwana mumasure mekunge munhu asina kuzvidzivirira. Asi kudzidza kwavakaita muCOVID iye zvino zvave part and parcel yemagariro evanhu, zvinove zvinhu zviri positive zvinenge zvakabva mu COVID-19.
Vanhu vakarasikirwa zvakadi munguva yeCovid, Dr. Nyashanu?
Pane zvinhu zvakawanda zvakarasikirwa neidzo nyika dzakanga dzichiwana rubatsiro kubva kune nyika dzakabudirira zvikuru sei, atinoti madeveloped countries. Nyika dzema low and middle income countries dzinenge dzakarasikirwa nezvimwe zvinhu zvavaiwanawo, zvakaita semari yekuti vavandutse health system yavo, kana kuti vange vachiwana vamwe vanhu vanouyawo vachishanda muhealth system yavo, avo vane unyanzvi hwekuti vanenge vachikwanisa kunge vachishanda pamwe chete neatinoti malocal practitioners kuti vange vachisimbisa health system. Saka zvinhu zvose izvi zvakamira nekuti nyika imwe neimwe yakanga yakutongozvimirira kuti izvidzivirire kubva kuchirwere cheCovid-19.
Tinotenda Dr. Matthew Nyashanu veNottingham Trent University kuBritain muchirongwa upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Mukamba mechikwata chemutambo webhora remaoko chenyika chemaJames hamusi kudaidzwa anonzwa apo vatambi vari mubishi rekuronga tsoro dzekusimudza nyika yese nemufaro. Ngatinzwei Michael Kariati achitsanangura gadziriro riri kuitwa nechikwata mumakondano e-2023 Vitality World Cup.
Manyukunyuku harisi izwi rakakwana kutsanangudza mufaro uri mukamba mevasikana ava, avo vave muCape Town, South Africa, vakatarisana nemakundano makuru emutambo uyu. Vasikana gumi nevashanu ava vazvitarira kuti vanofarira kusvika masemifinari emakundano aya, kuzadaro vachiti vanenge vakundikana. Pavakapedzisira kuenda World Cup kuLiverpool, England, muna 2019, Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere, asi captain wavo Felicitas Kwangwa anoti vave kushandisa zvavakadzidza gore iroro kuita zviri nani.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisiravo maresults achayevenu.
Mumwe mutambi aive kumakundano a2019 aya, Tanaka Shalin Makusha, anotiwo iko zvino vanofarira kusvika musemifinari kana kutotora mukombe wacho sezvo vave kuziva zvinodikana kuitwa. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neFiji, Tonga neAustralia, iyo vari kuvhura nayo makwikwi aya musi wa28/10. Totarisa mutambo wenhabvu. Chikwata cheGreen Fuel chakudubura mumwe mukono mushure mekurova Dynamos 1-0 svondo rimwe chete chichangobva kurova Capes United 2-0. Kokundwa kwedhimbare uku uko kwashamisa kwete vatsigiri vechikwata ichi chete, asi vese vanotevera nhabvu yemunyika, kwapinza maroto edhimbare ekuenda pamusoro petafura mumadhaka. Oyo ndiwo mutambo wekutanga weDynamos kurohwa kubvira zvikwata zvemuPSL zvadzoka kubva kuzororo remasvondo maviri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Blauwe Chiefs 1, Herentals 2, Capes United 1, Triangle 1, Yada 1, Chicken Inn 3, Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum Stars 1. Totarisa nhabvu yevanhukadzi ye-2023 FIFA Women's World Cup. Vavakidzani veZimbabwe, veZambia, Copper Queens kana kuti She Chipolopolo, nhasi mangwanani vazvamburwa 5-0 neJapan mumutambo wavo wekutanga weWorld Cup iyo yakatanga muAustralia neNew Zealand nemusi weChina. Zambia ndiyo imwe yezvikwata zvina zvinosanganisira South Africa, Nigeria neMorocco zviri kumirira Africa kumakundano aya. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaJohn Chifombo vanoti havasi kutarisira zvakawanda kuzvikwata zvemuAfrica, asi vachiona kunge America neGermany ndidzo dzicharwira mukombe uyu.
Tinotenda Michael anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemwe na Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.